mumwe mugari wemumusha Rujeko vanoleji Matumba vati vakandobaiwa nhomba kuchipatara chiri chehurumende nekuti vakapedza masvondo maviri vachienda kunomirira mumutsetse asi vachitadza kubayiwa sezvo zvipatara zvehurumende zviri kubaya vanhu vashoma pazuva.
Ini ndakatozondovaccinatwa kumaprivate clinic akazvimirira asiri yehurumende mushure mekunge ndaita masvondo maviri nda kunobayiwa kukliniki yekanzuro kuRujeko asi ndandisingakwanisi kuti ndiaccesse mushonga nonhau kuti vanhu vanga vakawandisa uye vanobaya vanhu 50 pazuva saka ndaisingakwanisi kubata cure in time saka ndakazopedzisira ndaenda kundobaya kune vakazvimirira kunyange zvazvo vava vachibhadharisawo ma$2 asi ndakaona sekuti zviri nani because zvinopeva nguva kuti unongobhadhara $2 yako wotosvika uchibayiwa mushonga wako
bva wotoendako kumba kwako zviri nani.
VaMatumba vati kuzvipatara zvisiri zvehurumende hakuna mitsetse uye vanhu vanobhadhariswa mari inosvika $2 kuamerica iyo yakatarwa nehurumende. Mumwe mugari waJohanisiwani avo vati vakabayiwa muchipatara chakazvimiririra vati kunyange vachibhadhariswa mari yacho ishoma uye haupedzi nguva yakareba wakamirira kubayiwa.
Kuzvipatara zvehurumende kune dambudzo rokuti ndezvamahara saka chinhu chamahara unofanirwa kuti uchishandira somunhu uri kushandira mahara nokuti havai kushandiri nenguva yaunoda ungava unoenda kubasa unoshanda navo nenguva yavo yavanoda ivo nokuti vanoshanda nepesi yavo zvatomoenda kuti apana kenenge yakarebesa vanhu vacho vakawandisa ivo vanhu vacho vanobaya vacho vanotova vashoma zvototi dei zvaibvira vatowedzera manpower yavo because ini ndatozopedzisira ndaenda kupa masi kunobhadhara zvangu nokuti kuri fast ungosvika ndobhadhara mari yangu ndotobayiwa jebhu rangu ndotoenderera mberi nebhizinesi rangu.
Mutauriri weZimbabwe National Family Planning Council mumasvingo vaHebert Chikosi vati vanhu vazhinji vari kuuya kuzobayiwa nesangano ravo senzira yekutisa mitsetse kuzvipatara zvehurumende.
Jekiseni rekudzivirira nhomba tiwedzere 30% kuhead unit yevanhu vanobayiwa nhomba. Vanhu vari kuuya neuwandu hwavo nekuti kwedu hakuna makiyu akawanda tiri kubaya vanhu vakati wandai pazuva kubetsera hurumende kuti tishuve kuvesera vadzivirirwa.
Chimwe chipatara chakazvimirira cheSimas chiri kubayawo vanhu mumasvingo asi chinobaya nhengo dzacho dziri pachirongwa chekurapiwa chemedical aid. Mumwe mushandi ataura nestudio 7 paSimas aramba kudomwa zita rake nekuti haabvumidzwi kutaura nevatori venhau ati nhengo dzavo zhinji dziri kubayiwa nyore dzisingambobhadhariswi. Muridzi wemakurira private hospital Dr. Phineas Makurira vati zvipatara zvakazvimirira zviri kubetsera hurumende chaizvo kutapudza uwandu vanhu vanobayira nhomba vachiti chipatara chavo chiri kutangawo kubaya vanhu nhomba svondo rinouya.
Hurumende yakazotibvumidza kuti isu vemumaprivate tiite basa irori saka isu tiri kufara takatoitwa inspection ne team inobva kuministry of health kuti vatarise vachiita kuti mastandards ari generalized anga aripo so we expect kuti tinotanga vhiki rinouya kutanga kucomplimenta basa guru chaizvo riri kuitwa nehurumende yedu neministry mukuvaccinata vanhu kukurudzira vanhu vanhu vanoda kukurudzirwa kuti izvi zvinobetsera inhomba idzi rudzi gwadiri gusipo.
Mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers iri mai vati hurumende inotenda kubatsirwa kwairi kuitwa nevakazvipatara. Mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers iri mai vati hurumende inotenda nekubatsirwa kwairi kuitwa nezvipatara zvakazvimiririra uye inokurudzira vanhu kuti vaende ikoko senzira yekutapudza uwandu kuzvipatara zvehurumende.
Varikutiwo mapharmacies tikaindudzawo mamwe maprivate players kune maprivate clinics maprivate hospitals akapindawo muchirongwa icho chichi kucomplimenta government efforts sakani tiri kuona riri danho rakananga iroro iro nenyaya yekuti vanhu vaakuda kubayiwa nhomba wawandisa macenders kweri kubayiwa kwagara kuchingobayiwa tikuramba tikutokurudzira pari zvino izvi kuti vanenge vaine mari dzavo nekuti vanenge vachikumaprivate players uku tinoona kuti vanenge vachibhadharisa vane mari dzavakapuhwa dzavakatarirwa nehurumende kuti vange vachibhadharisa vasingadariki kuti zvisarwadze vanhu saka vanhu vanenge vaine mari dzavo vanhu vanokwanisa kuenda vachindobayiwa ikoko tiri kukurudzira kuti vanhu vaende vandobayiwa.
Nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzira hurumende kuwedzera nzvimbo dzinobayiwa vanhu nhomba pamwe nekutenga nhomba dzakawanda. Nezuro, vanhu makumi maviri nevaviri wakafa nechirwere cheCovid-19 munyika. Izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvina nemazana maviri nemakumi maviri, 4,220. Vanhu mazana matatu nemakumi masere nevatanhatu, 386, vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Wakare, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zana nemakumi maviri nezviviri nemazana maviri nemakumi masere nevasere, 122,288. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe nemazana manomwe nemakumi maviri nemapfumbamwe, 2,271,729. Vabaiwa nhomba yepiri vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana nemakumi maviri nezvinomwe nemazana makumi mashanu nevapfumbamwe, 1,427,150. Hurumende ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.